devolution conference in Oshanda mutemo akafamu new constitution kuti zvinhu zvive zvichitongwa maprovince nawo mavari. For example, kana iri manikaledi, the provincial administrator ne minister nevamwe vari mucouncil ndo voita zvinhu zveprovince yavo imomo. Havachamirira kuti zvinhu zvazvoende kuHarare zvadziri kuHarare, aiwa maprovince voitwa maprovince imomo. Zvinosanganisira kuti even mukupera kwebudget kwegore, province yega yega inenge ine budget yezviri kuita muprovince mavo. And also makambani anonge achioparate ari muprovince mavo. Zvinoreva kuti atanga tisina makambani anouya kuHarare kunze yedhofisi kuHarare, yedhofisi inonge iri munzvimbo imomo muri kuitirwa chirongwa ichocho.
Saka iyi conference iri kuitwa iyi iri kukokerwa nani, uye vari kutarisirwa kuuya ndevakaita sei?
Iyi conference ndisu taronga tiri muno mu Second Republic of Zimbabwe. Taona mutungamiri auya nezvigero dzakati koshei achitaura about 2030 vision. Since mukokichisho zvakataugwa zvedevolution, taona zvakakodzera kuti tisanganise vemabhizinisi nemacitizens anova vana veZimbabwe vane shungu yekuda kunzwa kuti devolution inobatsira pakuti chii munzvimbo mavo, and also vachipowo makokos avo, kwete yekushora but yekubatsira kuti hurumende kana ine pairi kutadza inge ichigadzirisa. Sazati patinosvika 2030 nyika inonge yachena, yaakunge America in terms of zvinhu zvinova zvichishandika, kuvakwa kwenyika, makambani achishanda, uye mabasa anonge achikreatwa from maprovinces.
Vanodawo kuuya kuconference iyi vanofanirwa kuita sei? Vanobata ani papi?
Okay, tine vanhu senzi conference ichange for free, toda mabookings. Vanofanira kubhuka, vanofanira kufona panhamba dzangu idzodzi dzinoti 0772 469 893, oro nhamba dzagladis dzinoti 0772 675 810, oro kusenda ino yakanzi admin@cipmz. Tiri kutarisa kushanya kwakazara makurukota ehurumende vemabhizinisi, asi tiri kuda vanonga vakonfirma kuti tinge tichizogonawo kuronga kuti zvinhu zvatadaidzira vanhu vanozokwana. Hatizodi vanozongoitawo madyira vanozogosongana navo pamugwagwa vasisi kuti arigaindipfurine pazviri kuita vasina kubhuka.
Vanotarisira kubuda nei mukupera kweconference izvi?
Conference isisi tiri kutarisira makurukota ehurumende izvo mutungamiri tiri kutarisira kuti ange aripo. Tiri kutarisira kuti pange pachibuda maresolutions wawo hurumende ichipowo chiimbiso chaida kupa kuvana veZimbabwe in terms of devolution. Tozibuwo vanospecializa vana muzvabhizinisi madhokotera akaitawo zvedevolution nedzimwenyika vachitaurawo machallenges anoitika padevolution. Asi papanopera chirongwa ichi tinoona maoko achisanganiswa achishekana pachiratidza kuti 2019 patinomupinda tonga achingotaura nyaya yedevolution and tichiparidzana chokwadi panotadzika toratidzana, asi panopera gore nyika inonga yapakanaka.